Dare repamusoro rapawa mafumi mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri muna zvitagore rapfuura mushure mokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate muHarare. Vamafume vakasungwa vachinzi vainge vapindira pakuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa yekuti vakapa nzvimbo dzekuvakira dzimba kuhanzvadzi yavo Muzvare Rotina Mafume pamwe nemumwe mushandi wekumahofisi avo Muzvare Rutendo Muvhuti ivo vasingakodzeri. Gweta ravamafume vatonderai Bhatasara vati vatambira nemufaro mutongo wedare.
Nhasi vapa mutongo wekuti vamafume vanofanwa kuti vapiwe bheo uye vanofanwa kuti vabhadhare mari inoita iyo 40,000 mari yemuZimbabwe munomu nekuti vagarezve paadhiresi yavakapa mapurisa vachinozviratidza kumapurisa ekusaku nechishanu chega chega. Uye kuti vasaziringe kana kutaura nemawitinesi munyaya yavo.
Vabhatasara vazivisawo kuti utano hwavamafume hwave nani mushure mokuonekwa nana chiremba svondo rapfuura vasinganzwe zvakanaka.
Utano hwavamafume hwave nani pane zvavakanga vari svondo rakapera vanenge vari kuita zvinenge zviri nani, asi munongozivawo semunhu ari muzvinhu hazvibva zvazonatsotonaka zvachose chose vanenge vachinge ramba vaine kakugunun'una nemagariro avanenge vakangoitawo ikoko kuti vanogara vakawanda museo imwe chete zvinova zvinhu zvinogona kuti vanhu vatapurira neutachiona iwo hwecovid-19.
Mune imwe nyaya, mumiriri wezengeza West muNational Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scaler avo vari kupomerwa mhosva yekunyora manyepo padande mutande ravo reFacebook vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Pamutongo wavo mutongi vangoni nduna vati vasikala vanogona kupara dzimwe mhosva dzakaita sevari kupomerwa kana vakatongwa vachibva kumba. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bhamu vati vave kukwira kudare pamusoro nechikumbiro chavasikala chekuti vatongwe vachibva kumba. VaBhamu vati vasikala vachadzoka zvakare kudare musi wa18 kukadzi.
Pari zvino tapiwa date ra18 February, paine tarisiro yekuti kana lockdown isati yapera tinenge topiwa rimwe zuva, asi kana ichinge yapera pane tarisiro yekuti nyaya inogona kubva yatanga zuva iroro.
Mune imwewo nyaya, mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere avo vari kupomerwa mhosva imwe navasikala vacharamba vari mutirongo kusvika nemusi womuvhuro svondo rinouya apo dare ramagistrate richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Mune imwewo nyaya, mumatare mekare mutongi wedare pamusoro Justice Benjamin Chikowero vaisa parutivi mutongo wavo pachikumbiro chevaimbi Arnold Kamudyariwa anozivikanwa nerekuti Fandan, Tafadzwa Kadzimwe anozivikanwa nerekuti Levels naTinashe Chana Chimwe kana kuti Dhama avo vari kupikisa mutongo wakapiwa nedare ramagistrate mushure mokubatwa nemhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatatu ava vakaita gungano remumhanzi kumatapi kumbare musi wa31 zvita vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mokubvuma mhosva yavo. Vatatu ava vari kupikisa mutongo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.